hakuna ikonomi yaka ranwa nekusunga vanhu nekuisa vanhu majeri. Mitengo yezvinhu, kutengerana kunoita vanhu, kudhura kunoita zvinhu hazvikwanise pakuiswa kuchikurupi. Hazvigode pakuti usunge kudonha kwechimari chinenge chinenge Zimbabwe dollar chinenge RTGO. Uyezve mani chenja akanyorwa here pamhanza kuti ndimani chenja. So vanhu vaangotorwa vachingozvifambirawo zvavo muHarare umu nemubulawayo vaangotorwa vachisungwa.
Saka dambudziko remari iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti muZimbabwe?
Vanhu vemuZimbabwe vakaramba mari yavo yemuno, nekuti mari yavo yemuno inosenzeswa kuvapira ivo. Pese panonzi mari iyi yachinjwa yayemuno, vanhu vanoluza. Gore riye pakauya mabhera chek, mapensheni iye akaluza, akaluza mari inoita iyo US$5.86 billion dollars yakaruzwa nevanhu mapensheni ya bazibazi. Gore riya 2019 Masiku 7 vaitambira $500 vakangomuka yaakunzi gejegeje, but we don't gejegeje yacho. Masiku 7 salari yavo yakatonha kubva $550 to $65 to $45. Zvezvo gore rino musi wa8 April vadzoka nechikwambo chinonzi ziki, vanhu mari yavo paisekta ye75%.
Ko ivo vanhu vari kurasikirwa nemari dzese idzi vangakwanisa here kuti vaende kumatare kuti hurumende ibhadhariswe kana iwo yarabizeta?
Vanokwanisa magweta tiriko takawanda, ende munozivaini kuti taspenda makore akawanda tichirwisa kuti vabatsirwe vanhu avo. Ndine vamwe vandinomirira vanoitwa Richard Pitti naPenistone munongovaverenga mapepa. Murume nemukadzi yeiva kuvatenda vashinga kushingirira kurwirisa nyaya dzevanhu. Chatiri kunyanyonetsa badza apa ndechekuti vanhu vari kunyanyonudza mari yakawandisa, mabhengi, mazikambani vane mari hombe vanotya